Achipa umbo kukomiti nona nezvemutambo pamusoro pemamiriro akaita nhandare dzemuno, mutungamiri weZipa vaFelton Kamambo vati zvichitevera chisungo cheCAF vakatora danho rekuti mutambo uyu utambirwe kuSouth Africa. Vati kunyange hazvo vaida kuti mutambo uyu utambirwe kunhandare yeOrlando, izvi hazvichaita uye vave kutarisira kuti mutambo uyu utambirwe kunhandare yeDobsonville kuSoweto. Asi vati hapana chibvumirano chati chaitwa kuti vashandise nhandare iyi, uye vati nhume dzavo dziri kusangana neSouth African Football Association, hurumende yeSouth Africa pamwe nevamiriri vemuzinda wemumiriri weZimbabwe muSouth Africa kuti vagadzirise nyaya iyi. Vati kana vakatadza kuwana nhandare kuSouth Africa vachatsvaga nhandare kuZambia. Asi vati nokuda kwechirwere checoronavirus icho chatori kuSouth Africa neAlgeria, vanovimba kuti mutambo uyu uchaendeswa mberi. Vanoona nezvemari muZipa vaFilimon Machana vati vakatonyorera kuhurumende neCAF vachikumbira kuti mutambo uyu uendeswe mberi. We have a Camilla Minduro.
So what again? Another follow-up letter to CAF said, so far our government has banned travel for civil servants and senior government officials.
Takanyora tsamba kuCAF tichivaudza kuti hurumende yedu yakatorambidza vashandi vayo kufamba nekuda kwecoronavirus, uye hazvishamisi kana ikarambidzawo timu yedu yebhora. Saka kana mutambo uyu ukaendeswa mberi, zvinopa CAF mukana wekuuya kuzoongorora nhandare dzedu zvekare. Nhandare idzi dziri kugadziriswa, uye tinofunga kuti kana izvi zvikaitwa, mutambo uyu unozotambirwawo muno.
Vati kana mutambo uyu ukaendeswa mberi, zvinopa mukana wekuti nhandare dzemuZimbabwe dzeBarber Field neNational Sports Stadium dzigadzirwe, uye mutambo uyu unozotambirwa muno. Vatiwo kunyange mutambo wekuSouth Africa ukabudirira, Zimbabwe haisi kuda kuenda kuAlgeria, uye yakatonyorera CAF ichiti Algeria inofanirawo kutambira kunyika isina coronavirus. Chirwere ichi chatouraya munhu mumwe muAlgeria. Vakuru veZipa vazivisawo kuti kusvika parizvino mutambo weZimbabwe neAlgeria hausati wava kushambadzwa, nekuti South African Football Association yakamirira kunzwa kubva kuhurumende yayo kuti Algeria yacho ichabvumidzwa kupinda muSouth Africa here, sezvo nyika zhinji dzave kurambidza vanhu vanobva kunyika dzine coronavirus kupinda munyika madzo. Vakamambo vatiwo pane vatambi vasere vanotambira mhiri kwemakungwa vakatozivisa kuti havakwanisi kuzotambira maWarriors nekuda kwecoronavirus. Vakamambo vati vane budget rezviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica pamutambo weAlgeria, asi kana mutambo uyu ukatambirwa kuSouth Africa vanenge vave kuda zviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica. Mumiriri weHighfield East vaEric Muraive MDC vati Zipa inofanira kutoramba zvacho sekutamba neAlgeria, vachiti utano hwemaWarriors wakakosha kudarika nhabvu.
Zvinotyisa kutamba neAlgeria kuSouth kana kuSudani, nekuti inotouya nevatsigiri vayo, izvo zvinozopinza vatambi vedu munjodzi yekubata coronavirus.
Vakamambo vaudzawo paramende kuti Zipa haina rubatsiro rwemari rwairi kuwana kubva kuhurumende. Nekudaro gore rino pamitambo yese yemanational teams inotambirwa munyika dzemusadic, vatambi vanenge vachifamba nemabhazi.
We also need financial assistance from the government. But what we have done with...
Tinoda rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Tiri kutora matanho ekuchengetedza mari shoma yatinayo, zvokuti pamitambo yese ichatambirwa muSadak, vatambi vezvikwata zvedu zvose vachaenda namabhazi.
Sachigaro wekomiti yezvemutambo vaMatias Tongofa vaudza Zipa kuti inofanira kushanda nekomiti yavo, vachiti dai vakaziva matambudziko eZipa kare vangadai vakaibatsira pane zvakawanda, kusanganisira kutsvaga mari yekugadzirisa nhandare kuti mitambo yeCAF itambirwe munyika. Asi kunyange Zipa achitarisira kuti mutambo wayo neAlgeria uchaendeswa mberi, CAF yazivisa nhasi kuti mitambo yayo yese iri kuenderera mberi. Yati yakasununguka kuti mitambo iyi itambirwe munhandare dzisina vanhu nekuda kwecoronavirus. Dzimwe nyika dzakaita seMadagascar neKenya dzatorambidza vatambi vadzo kuenda kune dzimwe nyika nekuda kwecoronavirus. Kusvika pari zvino, coronavirus yabata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nekuuraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matanhatu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.